Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 15, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana vatanhatu vepachikoro cheTynwald muHarare vanoshaya mutsaona yemumugwagwa kunyanga, vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vachinzi vakakuvara mutsaona iyi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanonzi vashanyira mumiriri wezengeza West muParamende vari mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala, pamwe nedzimwe nhengo dzebato reCCC dziri muusungwa kuchikurubhi. Asi mutauriri wemhuri yekwaSikala vari Gweta vaFred Masarirevhu vanoti vaSikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navamonzora. Mutambi wetsiwa wechidzimai kuda kwacho Chiwandire anosimudza mufaro munyika mushure mekudzivirira pamwe nekuramba aine bhande rake reWBC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana vatanhatu vepachikoro cheTynwald High School muHarare vakashaya nezuro manheru, vamwe makumi matatu nevapfumbamwe kusanganisira vashandi vakakuvara zvichitevera tsaona yebhazi rechikoro ichi kuJulius Del kunyanga nezuro manheru. Mapurisa anoti tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi webhazi akundikana kuramba ari mumugwagwa, zvakaita kuti bhazi ribheuke uye rikunguruke padina richidzika pasi. Gwaro raburiswa nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati rinoti pavana vakashaya vashanu vavo vasikana uye mukomana mumwe chete. Vakakuvara vanonzi vakaendeswa kuzvipatara zvinoti Nyanga District Hospital neVictoria Chitepo Provincial Hospital kwaMutare. Kanzura weward 16 muHarare West vaDenford Ngadzore vanoti muwadhi mavo mune vana vatatu vakashaya mutsaona iyi uye nharaunda yavo iri kuchema panguva ino. Ngatinzwei hurukuro yataita navangadziore pamusoro penyaya iyi.
It is very unfortunate. Pakaita tsaona vana vaenda kutrip vana vepaTynwald High School kunyanga. So tine nhamo dzinokwana kuita nhatu mucommunity yeHarare West. Two dziri muward mango which is Matidoda nekumadokero. Then the other one iri kuward 41 kuBluffview kwakanzira kaTsombe pari iri Harare West constituents. So zvinhu zvakaemata chose. Vana vanga vachienda kutrip kunyanga. Ende kutrip uku itrip yekuti vana vadzidze vachirefresh vazivo nzvimbo dziri munyika mavo. Ende vabereki pavanotopisa mari dzetrip vanenge vaine andispend yekuti vana varefresh kubva kumabhuku vanenge vachita zuva nezuva.
Urongwa hupi hwamaita sevamiriri kubatsira mhuri dzawirwa netsaona iyi?
Taita urongwa hwekuti izvo MP Mamombe naKanzura kaTsombe tikwanise kubatana necommunity kuchema nezvaitika zvi munharaunda medu. So mangwana manheru sesande taenda namo dziri nhatu tichienda kuevery funeral Matroda, toenda kuBluffview, toenda kumadokero. Then musi wemande tichazivisa zvakare kuchikoro cheward 15 ichitsinwa kuti secondary school naonarebwa hamauswa MP Warriri Park.
Tiri kuona kuti tsaona iyi yakaitikira kunyanga, maitawo here urongwa hwekuti muende kunoona vana vatiungaonzo vari muzvipatara kunyanga ikoko?
Urongwa hatina kuita hwekuenda kunyanga kuchipatara. Vakaita nezvokuti izvo takwanisa kulaya vana variko vanova vatungamiri vemakanzuro veko kuti vaasiste kuti vanhu vanokwanisa napo. So tatuma makanzura vedu yekunyanga nevamwe vemarisapi kuti vaende ikoko vatibatsire vavuti vafeedback. Vamwe vari kudhischajwa, vamwe havachiri muchipatara. Vatingana zvakakonzera tichaita zvakare.
Pane vamwewo vari kuchema vachitaura kuti dai paitwa mitemo inorambidza mabhazi echikora yekuti anga achifamba usiku. Imiwo sevanhu vanobata nyaya dzemitemo munotiwo nenyaya iyoyo.
Yekuti mabhazi echikora ekumatripi akapeva sikati atingi mitemo ndokusapota.
Vanga vari kanzura weward 16 mudunhu reHarare West vaDanford Ngadzore vebato reCitizens Coalition for Change vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanonzi vashanyira mumiriri wedzengeza West muparamende vari zvakare mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala pamwe nedzimwe nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dziri muusungwa kujeri rechikurubhi nhasi masikati. Mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta vanoti sebato vakaona zvakakodzera kuti vashanyire vasungwa ava vachivasimbisa munguva yavari muusungwa. Vaguta vanoti vamonzora vakanyorera vakapiwa mvumo iyi yekuenda kunoona vasikala nebazi rezvemitemo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mutungamiri wedu vaDouglas Monzora, President Douglas Monzora, nhasi vakwanisa nekuti vakapuwa mvumo nezuro rugwaro rwakabva kuMinistry of Justice kuti vanokwanisa kuti vange vachiona vasikala. Saka nhasi vaenda vakanokurukurana navo pamwe chete nevamwe vakasungwa vekunyatsime. Tavaona munguva dza 1 o'clock nhasi masikati.
Tambotaurawo negweta riri kumirira mhuri yekwasikala vaFred Masarirevhu vachiti vasikala vari kuti havasoda kuonana navamonzora. Chii chazoita kuti vamonzora vanga vachikwanisa kuona vasikala?
VaFred Masarirevhu havasido vanotipa mvumo yekuti tiende kunoona vasikala. Tinoenda kune vanenge vari munzvimbo kana kuti vane simba rekuti ndo vanokwanisa kutendera vashanyi vanoshanyira vasungwa. Mutirongo havasi vamasimirevhu. Dai vasikala vakanga vasingadi kuona vanhu vanobva kuboka rekwedu kana kuti utungamiri waPresident Douglas Monzora, tingadai takazvirayirwa patakakumbira tichikumbira mvumo nekuda kwekuti vasikala vakanga vaudzwa kuti kune vanhu vanoda kuti vakuonei vakanga vazvitendera. Ndokusaka tasimudzira kuti tiende, hatina kuzadza kuti tiende nekuti tanga tiziva kuti vanga vakatarisira kuti vatione.
Saka zvii zvakurukurwa pakati pavasikala navamonzora?
Parizvino hatikwanise kuti tinyanye kukurukura nezvazvo nekuda kwekuti isu tine muono wekuti haisina uye kuti inoda kuti ikurukurwe pajekerere.
Pane vari kuti vamonzora vave kutora mukana wekusungwa kwavasikala kuti vanga vachiwana mbiri mune zvematongerwo enyika kana kuti political mileage. Munoti nemaonero iwayo?
Isu sevanhu vanotenda mudemokrasi tinoti vanhu vanobvumirwa kufungawo mafungiro avanoita kana kuti kutaura matauriro avanenge vachiita. Asi vanenge vachitaura vachidaro isu hatiwirirane navo. Tinoti kuita hazvisiri izvo zvatiri kuita vasikana. Tinofanira kuti tisete kana kuti tiise chimiro chichazogona kuyemurika nevamwe vanhu vose.
Vanga vari mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko mubato rinotungamirwa navaDouglas Monzora reMDC vachengetai guta vari parunare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wemhuri yekwasikala vaFred Masarirevhu vanoti semaziviro avo uye semashoko avakaparura nezuro vamonzora havana kusangana navasikala vachiti vasikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navo.
Yekuti vamonzora vaida kunoona vasikala yakatanga kufamba nezuro. Zvakangonakirawo kuti musuwa yakatanga kutenderera vasikala vakenge vari kukoti. Saka vakazvinzwira vega kuti ndonyaya yange ipo. Saka zvandakataura izvozvo nezuro ndizvo zvakataurwa navasikala. Ndazoenda zvekare kunovaona nhasi kubva kuma9 kusvika kuma12 ndichitaurwa navo. Vakangotaurawo vachiti parizvino havana kugadzirira, havasi redi kuti vasangane navamonzora.
Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti vasade kusangana navamonzora?
Vane zvikonzero zvavo zvavapa, asi semutauro wandakaita nezuro hapana chavataura muzuva ranhasi chakatisiyane nezvavakataura nezuro. Bizve chimwe chikonzero ndechekuti vasikala izvezvi zvavasi kunyatsokunzwa zvakatinakei. Saka vasi neposi nekuti vangange vachikwanisa kunge vachionana nemunhu muzuva ranhasi.
Tiri kunzwawo zvakare pane mamwe mashoko amakaburitsa imi muchitaura imi kuti vasikala vari kutya kusangana navamonzora vachityira upenyu hwavo. Mungajekesa ipapo?
Ndomutauro wakaita vasikala nezuro vakangotaura vachiti pachurungu some security reasons do mutauro akaita iwao kusazoziva ese mutauro andakaita kuti chavaita ora chavacho vachiti chikotwo chaicho ndechipi asi ndo mutauro vakaita vachitaura nesuro iwao kuzwara nhasi vataura vakati havasi kukwanisa kuona any visitor kuzwara nhasi.
Tisharisawo kumhuri yamunotaura makamirira vari kutambirawo sei urongwa iwe kuti vamonzera vashanyire vasikala kujeri.
Handina kunge ndakwanisa kuti nditaure nevekumhuri nekuti nyaya yacho yaita agent saka ndangadangoti kunotaura naivo vasikala saka pozisheni iyoyo yataurwa iyoyo ndo inovazve icharamba ichimirira futi yekumhuri kwavasikala.
Mutauriri wemhuri yekwasikala Vafred Masarerevhu vanovegweta vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan yazivisa nhasi kuti yasvitsa kupokana kwayo zviri pamutemo kuAmerica zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ekubvunzurudza pamusoro pekuchengetedzeka kwezvombo zvenyuklia zveIslamabad. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavlas Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro negwenyambira uyezve vari munyori wemabhuku muzvare Francisca Mandeya vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara muCanada. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti bhuku ramakanyora rinonzi chii?
Zita rebhuku rinonzi The Behold Thy Son, an African woman's journey to dismantle patriarchy and to live a life of equality, love and freedom.
Makafunga sei kunyora bhuku iri?
Bhuku iri ndakafunga kuti ndoda kudzidzisa mwana wangu mukomana akazvarirwa kuZimbabwe, mukomana mumwe chete mumba mune vasikana vaviri. Ndaida kuti mukomana uyu ave murume anobata vasikana nevakadzi zvakaenzana, kungave kubasa, kungave kune dzimwe nzvimbo dzinongosangana vanhu muupenyu, kuti angoono vakadzi sevanhu. Kana acharora abate mukadzi zvakanaka, kubasa aono vakadzi kunge vanongona basa zvakangofananawo nevarume. Ndakanga ndarwadziwa neupenyu hwangu kubvira pakuzvarwa ndichipiwa zita rekuti ndaizivei nekuti kwaidiwa mukomana. Saka unobva wangoziva kuti semwanasikana hauna chiremera chakafanana nemwanakomana. Toenda kuchikoro urowa nevakomana kunzi uri kundikundirei uri musikana, asi inini handisirini ndakazvisika but waitozviroverwa zvokunzi wandikundire chii uri musikana. Kusekondari school kwakubvumburudzwa kubatwa miri usingadi, kwakunokomple zvonzi ndozvinoita vakomana. Saka ndakaona kuti upenyu hwevemwanasikana nenzira yandakanga ndafamba chero mukuroorwa kakutambudzika kandakaita semunhukadzi nekuzochengeta vana ndiri ndega, ndaitya kuti mwana wangu mukomana ndozvaachaita here vakadzi. Kana akadaro achazova murume achafara here? Achazova murume anotya Mwari here? Ndehunhu hwandaiona hunoitwa nevarume vazhinji, kwete vese, nevakomana nevarume, kurova vakadzi, kuita vakadzi utsinye, kungoshora nekuda kukontrola kana kuvauraya kana varambwa. Izvozvo hazvisizvo zvinhu zvandaitarisira kuti ndingafarire mwana wangu akaita, asi kwete mwana wangu chete.
tomboti pane vamwe ana amai vane vana vavo vakomana vakateerera zvizva munga vayambirirewo zvidzidzo zvamunotaura mubhuku iri
zvidzidzo zvandinotaura ndezvekuti vana amai tine simba rerudo ngatidzidzisei vanakomana vedu kuti vabate vasikana nevakadzi zvakaenzana vanobva mukati memiri yedu mukati medumbu raamai ndo imba yekutanga yemukomana amai vanogona kudzidzisa mwana wavo mukomana kuti hapana chakaipa kusuka hapana chakaipa kuwarira mubhedha hapana chakaipa kuchinja dhaipa kana mutambo wemwana nekuti ndo kuratidza rudo tikadzidzira kubatsirana mukati memba mumabasa umu ndo matinotanga kudzidzisa kuti vana vakaenzana remangwana remukomana akadzidziswa rudo rakajeka mukomana akadzidziswa kuti unogona kusimudza ruoko uchiti ndibatsireiwo kana kutaura kuti ndarwadziwa nekuti isu patinovadzidzisa vana vakomana vazhinji vana mai mukomana acheme mukomana ndiye baba mukomana chakati tinovaremedza nezvakawanda wozotadza kutaura marwadzo ndo vana vedu vari kukura vakomana ndovari kunyanyotambudzika nekuzviuraya nekuti havagone kutaura zvinotambudza saka sana mai ngatidzidzei kuti paupereki hwedu kukudza kwatikuita vana zvii zvanga zvichigoneka kare nezvaasingagoneki tozvigadzirisa kuti vana vedu vagofarawo mangwana asi hatisingoti vakomana checheka vakomana nevasikana ngativadzidzisei kuti vakaenzana asi madzidzisiro ndovanosiyana
vanenge vachida kutenga bhuku renyu kana kuona mabasa amuri kuita semunyori vanokuona ipapi vanotenga papi
vanogona kutenga paAmazon kana kundifonera inini kundibata paWhatsApp pa 867-222-0700 paFacebook ndinotaura nezvebhuku iri ndinoita malive ndinoridzambira papeji yangu yakanzi Francisca Mandeya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai Gwenyambira uyezve munyori wemabhuku muzvare Francisca Mandeya ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous nehurukuro dzaunopa dzinovaka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yatakaita svondo rapera namufundisi Richard Moyo vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa tichikurukura pamusoro pematambudziko ari kusangana nemhuri dzeZimbabwe dzakaroorana zviri kusvitsa pakuparadza michato. Zvondo rapera mufundisi Moyo takasira nhau yedu muchida kutsanangura nezvematambudziko amaita ari kukonzerwa nemari mukubedwa kuri kuita michato mungatsanangura here nyaya yenyu muchienderera mberi nayo
regai ndikukwazisei ndichitenda zvikuru baba kandimiri nemukana uno nemi vatiri vese Studio 7 tinokudai musara Jesu Nazareti kuve zvakanaka baba zvichiwa nhau yemari yaputsa michato muzhinji nyayemari yaita bopoto yasiya kurwa nokurwisana asi ndoda kudzidzisa zvikuru kuvana vamwari kuti mari ngaisava inokanganisai nokuti shoko ramwari rinodudza rinoti murume achasiya mai vake nababa vake mukadzi achasiya mai vake nababa vake umwe namumwe akanamatira murume wake vakava nyama imwe chete varume vakawanda vanodambudziko rokuti havapi madzimai avo mari vanenge vachizvifungira ivo zvinopesera madzimai mazhinji achifa nenzara achishungurudzika nokutambudzika zvikuru zvinoziva kuti madzimai awa akazoitawo basa akawana basa akashanda vanenge vaakutiwo yanguwo mari ndaakudawo kuzvidya ndoga nokuti newe waimbondinyima yako
asi vanhu vanonzwisisa here kukosha kwemichato kana kwewanano mufundisi mwa
vamwe vanhu vakapinda muwanano vasingazivi chinonzi murume chii mukadzi chii vakapinda muzvinhu izvi vachingofunga kuti inonzi wanano chino chiri simbo wanano inoda kutsungirira wanano inoda kuzvipira nokuti nhasi uno tine matambudziko okuti vamwe zvokuti dai nguva zvayaiwanikwa madzimai akawanda ari kuchema varume vazhinji vari kugara nevana vevanhu mahara zvinozoita kuti vamwe vanhu vapedze vachiti aiwa ini munhu handingambomuitiri vana nekuti hana kundiroora dziri nhau dzimwe dzatinetsa mukuyananisa mumamarriages mukurwa unosvikonzi handingamuzvariri vana uyu nokuti haana kundiroora woona kuti zvichikwa kana pakadaro panongodo kuti zviitwe saka varume munofanira kuroora vana vevanhu uye futi kuwirana mumereji mereji ndo kuzwa kuti murume murume mukadzi mukadzi musa nyingirwa nemashamwari
tirikunzwa kuti vamwe vana veZimbabwe vapinda muumbavha nekutengesa zvinodhaka idambudziko ramungati rakakura here iri muSouth Africa
hongu baba kandimiri mabvunza mvunzo wakakosha zvikuru wakanaka vana veZimbabwe vapindwa neumbavha wakanyanya zvikuru wokutengesa madhiragi nezvinodhaka nokubira vanhu kuba motokari nokuita zvimwe zvinonyangadza mukati menyika ino saka tinokumbira mweya waMwari kuti upindire mukati vana veZimbabwe vabve muumbavha nokuti madzimai nevarume apasina pauchasiyanisa umbavha waone kuti madzimai nawo ari kubawo ari kutengesa zvinodhaka nyaupe nemadhiragi mwashinda nayo kune dzimwe nyika vamwe vachipesera vasungwa
saka imi muri kugadzirisa sei matambudziko osaya
baba nyaya iyi straight the ruler tinogadzisa nhau idzi nenzira dzakanaka kwazvo kuti kana murume akandoshanda mari mari yose yaanouya nayo ndeyepamba inoronga zvepamba pamwe chete nemudzimai mudzimaiwo kana akandoshandawo mari yose yamai ndeyepamba yababa ndeyepamba yoonera pamwe zvinhu izvozvo tinogadzisa nazvo iri nhau yokuti tida kuvaka dzimba dzevana vevanhu kuti dzirambe dzichirarama nokuti mari matinofamba nematinopinda ingori nhau yemari saka nhau yemari tinogadzirisa vana va mwari chiti kana murume nemukadzi vachinge vachishanda zvozvo vanoita ndizvo pamwe chete hakuna chinhu chaamai kana chababa mari inofanira kuti ibatwe pamwe chete nokuronga pamwe chete ndo zvinoita kuti vanhu vakaroorana vakure munati nokuti umwena ungaita mazvake mazvake mereji haina kwainosvika
shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane inonguva vari muwanano kana vari kutarisana nekuda kutsemuka kwewanano dzavo kana kwemichato
tinoda kusiyira vana veZimbabwe vose vakaroorana kuti vachengetedze muchato yavo muchato unoda kuvimbana muchato unoda kuvimba nezvauri regai kunyengerwa vimba nechauinazvo kuti kunyengerwa nezvimwe zvinhu nokuti mangwana unozochema musaita semapwa esadza anoti kana akanakirwa nemoto anojamba obuda kunze kana mapwa akabuda kunze kudzoka mupoto haachadzoki zvinani rijambiri riri mupoto saka vana veZimbabwe ndoda kundokukurudzirei ndinokudai kuti mugare mumuchato yenyu muwanano yenyu wirira naye mukati medzimba vakai pamwe chete rongai pamwe chete chababa ndechaamai chamai ndechababa imba yakadaro inofadza nokuti madzimai chaanoda kuda kudiwa nokupuwa respect varumewo chavanoda vada kudiwa nokupuwa respect vimbai nezvinokupai varume venyu vimbaiwo nezvinokupai madzimai enyu imba dzinovakika kana tichitaura sesevafundisi tinoona zvakawanda tinosangana nhau dzakawanda dzinotorwadza uye kuita kutenda zvestudio 7 nenhau dzakadai dzamunotipa kuti tive tidzidzise tine nhau dzakawanda dzopauri dzirambe dzisingodzidziswa
manga makateerera kuchizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa mufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo mutambi wetsiwa wechidzimai kuda kwashe Chiwandire asimudza mufaro munyika musi uyo vateveri venhabvu vatarisanawo nemasemifinari echibuku Super Cup Michael Kariati anotipa nyaya iye
Chewandire akafadza nyika yese nechishanu manheru muchure mekudzivirira bhande rake reWorld Boxing Council zvine mutsindo achirova Zulina Munoz weMexico pamberi pechaunga chaisanganisira nyanzvi dzetsiva Charles Manyuchi nazvenyika Arifonso. Vaongorori vatatu vemutambo uyu vakapa Chiwandire kukunda 96-92, 98-89 ne 100-86 izvo zviri kuratidza kuti Chiwandire aive pamberi zvakanyanya mumutambo wemaraundi gumi uyu Chiwandire anoti chaunga chaive munhandare iyi chakamupa manyawi kuti ashingirire apo zvinhu zvaive zvave kuoma
apo yese nekuya kuzozisapota nekuti ndakatamba muzambia ndisina support zvaita kuti mutambo wangu unditse nyore as I wanted to give up tichionzwa mafanzi angu aisara kuti aiwa kuda you can do it zvandipa
momo rao vafadzwa nematambiro aChiwandire mutevedzeri wegurukota rezvemitambo tsika nemagariro vatino machakaire pamwe namzvina bhizinisi vawikno chivayo vakavimbisa kupa chiwandire mari inoita iyo zviuru gumi zvemadhora ekuAmerica pamunhu zvireva kuti achawana zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica. Vamachakaire vakafara zvakanyanyisa nezvakaitwa nemutambi uyu. Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Mau Mau vanoti zvaitwa naChiwandire zvaunza mufaro wakanyanyisa mumutambo wetsiva.
Hakuna rufaro runodarika rwatakawana runezuro ende tine tarisiro yekuti chii mwedzi mishoma iri kuteera anenge achirwapo world title chaiyo yakazara.
Chiwandire ari kuwana imwe mari inoita iyo zviuru makumi maviri zvemadhora yakavimbiswa nehurumende kuti ichatambidzwa anokunda mumutambo uyu. Kune imwe kambani yakazvimirira yakapa zvekare musikana uyu chiuru chemadhora ekuAmerica. Kokunda uku kwapa zvekare Chiwandire mukana wekurwira bhande reWBC regoridhe iro riri mumaoko aYamelitza Mercado weMexico zvekare. Mutambi uyu anoti aigadzirira mutambo wamunozi akatarisa kumberi kuna Mercado.
Mutambo uyu wakandikoshera zvisingaite wandikuenda kunotamba. As I was preparing for this fight, I was not preparing for this fight. I was preparing for the other fight in Mexico.
Bande regoridhe ndiro bande repamusoro-soro muurongwa weWBC pasi rese iro vakawanda vanongoita zvekurota. Zvichakadaro kuchange kune machikichori mumutambo wenhabvu mumandava stadium mangwana svondo apo nhandare iyi ichatambirwa ngoma yemitambo miviri yemasemifinary echibuku super cup. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vapiwa mukana wekuona mitambo miviri yemhando yepamusoro-soro nemari yavanobvisa pagedhe kuona mutambo mumwe chete. Munguva dzekudya kwemasikati Black Rhinos neBlue Chiefs dziri kusangana kurwira kutanga kuwana tikiti refinary yegore rino. Mutambo uyu uchateverwa nemumwe pakati peFC Platinum neHerentals. Zvikwata zvichakunda mumitambo miviri iyi zvichasangana mufinary iyo ichaitirwa kuBaba Field Stadium musi wa19 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Aiwa tinotenda zvikuru tichiti makorokoto kuna kuda kwacho Chiwandire nekusimudza mureza wenyika. Ndo zvinoitika mumitambo ende tinotarisirawo zvakare kuti vavimbisa kunge vachimupa zvavavimbisa vachange vachibudirira vachichengetedza zvivimbiso izvozvo. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mutarisa misoro yenhau dzanhasi. Vana vatatu vepachikoro cheTynwald High School muHarare vanoshaya mutsaona yemumugwagwa yakaitika kunyanga vamwe makumi matatu nevapfumbamwe kusanganisira vashandi vepachikoro vachinzi vakakuvara mutsaona iyi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanonzi vashanyira mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala pamwe nevamwe vebato reCitizens Coalition for Change vavainawo kuusungwa. Asi mutauriri wemhuri yekwaSikala vari Gweta vaFred Masarirevhu vanoti vaSikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navamwonzora. Mutambi wetsiva wechidzimai kuda kwacho Chiwandire anosimudza mufaro mushure mekudzivirira bhande rake reWBC. Tabatashwa kumagumo yichirongwa chedu. Anukuni kaini mufaro. Ndini wenyu. Jonga kandemi irindiri mu Washington DC. Ndokusia mina. Gaino Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje. Abantwana besikolo seTeen World abayisithupha babhubhe izolo kusihlwa engozini yebhasi kwalimala phose abangamashumi amane 39. Umbukiso wesanganayi hlanganani walonyaka oqale ngolwesine kobulawayo ugqitshwe namhla abaphatheke kuwo besithi uhambe kuhle. Ngesikhathi kunanzwa usuku lwabomama bemaphandleni le International Day of Rural Women namhla, iningi labo likhala ngokungalingani kwamathuba abo labomama basemadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa abika ukuba abantwana abayisithupha abesikolo seTeen World babhubhe engozini yebhasi izolo kusihlwa enyanga lapho ukulimele khona phose abangamathumi amane. Amapolisa athi abalimele engozini le bagijinyiselwe esibhedlela senyanga leseVictoria Chitepo Hospital eMutare. Abantwana laba abasesikolweni seTeen World High School esiseHarare bebelubhekise enyanga kuhlelo lwabantwana besikolo lokwethekelela indawo ezithiyeneyo zelizwe. Umtshayeli ubikwa ukuba wehluleke ukujika emgwaqweni yagiqika entabeni. Ekhuluma enkundleni yobulembu eTwitter, ummeli wesigabeni senyanga South edale lephalamende umnumzana Super Mandi Wanzira uthe ulusizi ngomonakalo ongaka. Ubonge izakhamizi zakulumango wenyanga lesigabeni seMtasa ezihle zazama ukuhlela abasende kule ingozi, njalo labezimota ezithwala abalimeleyo zabahambisa ezibhedlela ezimbili. I-Studio 7 ikhulume ngengozi le lomnumzana James Brown ohlala enyanga. Ukhulume njalo langezinye ingozi ezenzakala eZimbabwe.
Yes, ingozi eyenzakale enyanga yabantwana abakade besiya ku-trip from Harare ibidabukisa sibili. Ibingozi ethinte phose ilizwe lonke ngokuyinto ebuhlungu sibili.
Kungenziwani Mnumzana Brown ngombono wakho ukuthi ingozi ezinjengayonale zivikelwe?
I think in the future ama driver should observe ama signs, ama road signs, because where you need to engage to lower gears kumele ulandile wona lowo mthetho. Khona asika vikwazi ukuthi iphutha lona belingelomtshayeli kumbe belingayona ibhasi ebingalungiswanga kuhle kumbe ngumtshayeli, kodwa inkalakatha imango leyana siyayazi, imango elezintaba, imango elama-caves. So kuyabumele lawe nxa unguwe uphethe imphefumulo yonke leyana oyabulaya ebhasini, ube ngumuntu lawe ozithonisisayo at every step of the way, ube ngumuntu oyaziyo ukubana nxa ususesibangeni esingakanani kumele wenze njani. Yes, bokuyingozi sibili njalo ilanga lengozi angeke ulibalekele, but sikhala labo bonaba ababhujelweyo, especially the intelligence officer osebenzela ze-CDC uMr. Hobe, la obhujelwe ngumntwana khonapho sikhala ndawonye.
ama polisa la ma emergency services asingathi ama ambulance labanye nje kade benceda ungathi bafike ngesikhathi ebesifanele yini basheshile bafika na
iphutha loneli bazamile sibili abe emergency services ukuthi be zame ukufika ngokushesha abama ambulance bagijimile basithola usizo abathole usizo and then bazobuya lama police labo babuya bancedisa sibili ngesikhatshana loba bevela esibangeni singani side kodwa bazamile sibili as compared to kwezikhathi whereby uyathola ukuthi akula not even la one motor station so sikhala labo laba abashiywe ngabantwana
Umnumzana James Brown uhlala enyanga eManicaland. Umbukiso wehlanganayo ihlanganani walumnyaka oqale ngolwesine kobulawayo ugqitshwe namhla lanxa babephatheke kuwo bethe uhambe kuhle okwamagama. Izakhamiza kobulawayo zithi kumele lazo zaziswe nxa kusenziwa inhlelo ezinje ukubana lazo ziphatheke. I-Studio 7 ixoxe lo mnumzana Thembelani Dube omunye wabaqondisi bebulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba.
Umbuthano wehlanganani sanganayi wechumi lanhlanu uhlanganelwe ngabantu aphosa abadlula 270 okuyilinani elikhulu kakhulu ngoba bekucatshangelwa ukuthi ungaba ngabantu abangu 250 amakhampani zangu 250. Khonokana ke kwenza ukuthi kube kuhle kulabi kakhulu abaku tourism industry ngoba bazaba lezethekele ezafinyelela ezindaweni zabo abazahlala khona khonokana kudala ukuthi ibhizinisi yabo la njani ithuthuki siya phambili njalo kwenza ukuthi iZimbabwe ibulawayo kakhulu yazakale ilizwe lethu ligcina lisazakala kakhulu kakhulu idolobho lakobulawayo idolobho lamakhosi lamakhosikazi khonokhana ke kuyinto enhle ikakhulu nxa sikhangela ukuthi siphuma esikhathini se-COVID laba abantu kade bengazahambahambi khona ukufika kwabantu edolobheni lakobulawayo kuthuthukisa amabhizinisi akobulawayo
singathi imibukiso kumbe imihlangano enje iphathisa njani uzulu ngingathi nje umuntu wakobulawayo
imihlangano enje iphathisa kakhulu labo vele abakwaziyo khona ukuthi kwenzakalana abaphezulu khona ngale abalamabhizimusi abavele bezinothele kwezokuthi ke umphakathi uyabungakwazi okuyizinto kunje abantu bazazela i-trade fair kungadluli i-trade fair ukuthi kwenzakalani okunye abasakwazi so siyakhuthaza ukuthi ezinsukwini ezizayo kuchasiswe kakhulu abantu babekwazi nxa kuvuma kuhanjwe ngamalokithi ngamalokithi ukuze abantu babekwazi ukuthi kule mbuthano enje njalo ingabaphathisa njani kwenze ukuthi lalaba abasakhula abasathuthuka labo bafinyelele khonapho ukuze labo izinto zabo zibonakale kwazakale ukuthi bakhona ngoba izinto lezi ziyabe zisenza ukuthi kuthuthukise i-culture kuthuthukise indlela yokuphila kwabantu siyakwazi ukuthi kuna bese yafika ibo Victoria Falls kubo matopos la ngaphingathi kodwa ke abantu bakobulawa nqa kusenza into yakobulawa sikhanya ukuthi babe kwazi ukuthi kwenzakalani batshelwe ngezingene ezijenele ezizakwenza ukuthi babe kwazi ukuthi kuyini okwenzakala kobulawayo ukuze labo baphatheke babe yingxenye ngendlela abaphatheka ngayo nqa uthe kwaba le trade fair lapho sifisa ukuthi baphatheke ngaleyo ndlela wonke umuntu kungaze kwaba yilabana abamabhizinisi abaphezulu kuphela baye bevele behlele emahoteleni bekhulumela emahoteleni lezi zinto
Umnumzana Thembelani Dube ngomunye wabaqondisi bebulawayo Progressive Residents Association exoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampala fobenbuna
lamlela ndwandwe
Ngesikhathi kunanzwa usuku lwabomama bemaphandleni ele International Day of Rural Women namhlanje iningi labo likhala ngokungalingani kwamathuba abo labomama basemadolobheni kanye labesilisa ngalokhu bathi bafisa ukuthi ngabe bathola amathuba alinganayo labanye babo ukuze baphile impilo engcono uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
Omama abaxoxele Studio 7 bathi lanxa usuku lwanamhlanje luqakathekile aludali mahluko empilweni zabo ngoba bephethe bebhekane lenduku ezishiyeneyo. Unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi evokole insiza uthi njengabomama bemaphandleni abatholi mathuba alinganayo labomama abasemadolobheni okudala ukuthi bazizwe beyisekile.
isikhathi sokuthi akulamanzi. Uma kumele abone ukuthi akulamanzi, kumele abone ukuthi udla kakhulu, kumele abone ukuthi umntwana wesikolo ubhaje ngendlela efaneleyo. Yikho konke lokhona kuyahlukuluza umuntu ongumama. Ama-projects sibili awakho amaningi kubomama ukuthi bazisize labo. Umama laye azisize esemaphandleni, angaziboni njengomuntu oyisekileyo. Ngoba nxa usuzikhangela uyabona ngani woyisekile kulalwana owemadolobheni, kanti komama bonke siyafanana. Hayi, amathuba wethu kawalingani.
Unkosikazi Saziso Khumalo ngesibe njalo isakhamuzi seVukola uthi lalapho bezama ukuthi bazithuthukise njengabomama bemaphandleni bahlangana lengxaki ezithiyeneyo.
Siyazama, sisiri kwenza ama-projects ethu, siyafuya inkukhu, siyathunga, siyalima, but i-problem esihlangana layo yikuthi izindawo zethu zokuthi sithengisele azikho. Sigcina sihambe imimango emide sisiyazama ukuthi sithengise lezo zinto, even ukuthengisa nxa sisithengisa okuyizinto kodwa khona lokhu esiyabe silakho. Sigcina sikuthengisa ngemali, imali engasisiziyo ngenxa yokuthi siyabe sesiswele ukuthi senze njani.
Ukhansila kawathu ewilikisa komzimuni Gwanda North unkosazana Zwelibanzi Mpofu laye uthi malutshwana amathuba okuzithuthukisa kubomama bemaphandleni.
Nxa sikhangela omama abasemakhaya emaphandleni, ngabalathuba lokungezelela ulwazi kwezezimfundo plazi futhi emakhaya ngapha omama kuyashota ukuthi ngabe uyabhala ama-vocational training centers angabancedisa emsebenzini yezandla. Khangela futhi amathuba kwezamabhizinisi ama-cross borders zona la kwenziwa kakhulu ngomama abasemadorobheni, abesemaphandleni basilela kakhulu.
Unkosikazi Juliet Ntuwane owesiteze wilonki uthi lanxa kuthakazelelwa ilanga labomama bemaphandleni, amathuba abo okuphatha ezombusazwe ephalamende malutshwane kakhulu.
Ephalamende kusasele kakhulu ngoba lanxa kufakiwe labana abangu-60 uyabona ukuthi inamba ilokhu iphansi. Lokhu siphansi kuyaswelakala ukuthi kukhwezwe size siyefika ku-50%, sisekhathana kakhulu kulo-50%. So i-constitution yona iyatsho ukuthi omama kumele baphakanyiswe, kodwa-ke njengelizwe asikafiki, kumbe njengabantu nje nxa kumbe kuyavotwa kumbe kuyakhethwa, asikabi lakho ukudobha umama simfake esiqongweni.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana bemaphandleni e-Women Development Association in Zimbabwe, iWOTAS, unkosikazi Sethekele Jabangu uthi lanxa ziningi inhlupho ezibhekane labomama bemaphandleni, kukhona okubambekayo asebekufezile.
La siqale khona besikhangele umama wasemaphandleni enjengomama oguqa izandla azwe umuntu ongubaba ukuthi kwenziwani la ekhaya. Kodwa namhlanje sizobungaza umuntu wesifazane osemaphandleni osekwazi ukuthi ame athi hayi.
Umeli wedale lephalamende eGwanda unkosikazi Sipho Mkoni uthi wasalisa ephalamende ukuze omama bemaphandleni bathole amathuba alinganayo labomama basemadolobheni.
Kule mzamo yokuthi omama abasemaphandleni bangashiyani kakhulu labomama abasemadolobheni, bayenelise phela ukuthi khona bayenze ama-projects labo, bayenelise ukuthi bathole izimali zokuthi bayenze ama-projects abangabe beyafisa. Njalo nxa befuna ukwenza ama-projects, imali leyi bakwanisa bayithole ebhanga lethu njengabomama okuthiwa yi-Women's Bank. Yebo, kambe amathuba abo afanani labo mama basemadolobheni, ngoba umama osemakhaya uhlangana lenduvo eziningi ezishiyeneyo.
Usuku labomama bemaphandleni ele-International Day of Rural Women lwasungulwa inhlanganiso yamanyano wamazwe omhlaba ngomnyaka ka-2007 ngenhloso yokunanza ukuqakatheka komsebenzi wabomama basemaphandleni kwezentuthuko yamazwe abo, ikakhulu kwezokulima, betholisa imuli lelizwe jikelele ukudla okulakho ukwehlisa ubuyanga xa bengasekelwa ngazo zonke indlela. Lonaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ethi Rural Women Cultivating Good Food for All, okunanza umsebenzi abawenzayo ekulimeni ukudla emazweni omhlaba. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Gukama, Gukama, Gukama.
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wafo wembula
Gukama
Lamlela
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Pakistan selithumele umbiko wokukhonona ngamazwi athulwe ngumongameli Joseph Biden kwale Melika othe ilizwe lakhe liyathandabuza ngomsebenzi wokulungiswa kwezikhali ze-nuclear sakwele Pakistan. Umphathintambo wezobudlelwano be-Pakistan lamanye amazwe omhlaba uButho Zardari utshele intatheli izindaba esigodlweni selizwe lakhe iKarachi ukuthi amazwi athulwe nguBiden ngolwesine kawaqondanga. UZardari uthe ilizwi lakhe lilandela zonke iziqondiso zamazwe omhlaba zokulungiswa kwezikhali ze-nuclear. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla ezombusazwe amabili aphikisayo kwele Tunisia atshengisele namhla esola umbuso kamongameli Kais Saied abathi umbuso wakhe kawunaki inhlalakahle kaZulu othwele nzima ngenhlupho ezidalwa yokusilela kwamafutha ezimota kanye lokudla. Abasekeli bebandla le-Islamist Ennahda Party labe-Free Constitutional Party babuthene endaweni ezithiyeneyo kodwa bekhonona besethesa uSaied umlando wekwehluleka ukuphatha kuhle umnotho welizwe kanye lokuthi umbuso wakhe kawusiwo wentando kaZulu. Okwamanje wathi sigedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Deborah Mkhasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sicubungula okuphathelane lomsebenzi wabo wokuthengisa izidaladini.
Abasebenzayo sebebaningi kakhulu kulezi ndawo lapha sebengene khona okungafanelanga khona. Kuzo ziba lezi ndawo lapha vele esaphiwa khona thina lapho esithi zisemthethweni. Uzathola ukuthi izindawo lezi laba abangenile abangekho emthethweni yiba bathola ama-customer ukudlula thina esizibombile ezindaweni ezisemthethweni. So sisakhulumisana lo khulumende kanye lo council ukuthi kulungisiswe. Siyaxoxisana kodwa i-implementation yangkhona yiye khanye ngathi sasilela. Ngoba uzathola ukuthi kulezi ndawo like singakhuluma ngo 5 Street owavelwa wavalwa ngesikhathi se-COVID but usegcwele usele membership uselabantu abaningi ukudlula thina esisezindaweni ezicacayo esizibhadalela khona ama-license. Ufind ukuthi khonapha izindawo zangkhona zona lezi akule ezindawo ezinjengama-toilet indawo ezinjengeimpompi zokunathela amanzi azikho lezo ndawo kodwa abantu baphonga ungena mahlayana nje bethengise. Kule ndawo lesibabazayo kuthe kusegodini isithenjisiwe-ke ukuthi sizavulwa khonapho kubo-October November khonapho kusiya kubo-December. Abantu bayasebengenile izindawo esikhangelele ukuthi abantu maybe bengazoyangena khonaphana bazathola ukuthi besebenze kuhle. Noma nje kuseselamanye ama-challenges esakhangele ngoba indawo leyana iyathengwa iliswa yi-terracotta. I-City Council iyathola i-percentage, i-terracotta layithola i-percentage. So kukhona okunye lakho esesakukhangeleyo njengabahlali bakoBulawayo njengezisebenzi zakoBulawayo ukuthi indawo lezo zizazenelisa yini. Ngoba sinanzelela ukuthi i-City Council kayiselamandla ngayo leyo ndawo noma ilawo mbijana kodwa amaningi amandla akhona ngale ku-private lokuze yena lo terracotta
ozasilisa esibhathalisa imali azifunayo. So akathesa hayi sisakhala ukusebenza kwethu kubi sibili akukho free and fair ngendlela esasiqoqosane ngayo lokulumende kanye lokansi siqalisa ngoJanuary. But nevertheless njenge-PVTA sikhala lathi sisenza sile market yethu lathi siqalisileyo ukuyiyakha esikhangeleleyo nje maduze ukuthi la izabe siphelele vegetable market esenkulumane complex layo siyakhe ngokuthi sinanzelela ukuthi abantu bayagcwala kakhulu edrobheni kusibidi bengenisa izinto zabo ezokuthengisa izinto ezinjengama-vegetables. Esiyakayo silabangane bethu be-DCA labanye abangane abaphakathi esiyakha ndawonye ukuthi leyo market ingaphumelela ivulwe nxa isiphelile yimakethi ezancedisa ukuthi abantu bonke abahlala emalokishini instead of ukuthi bebuye ngapha koBulawayo edrobheni esi-PD bazakuya khona ngale enkulumane besiyahodisa impahla zabo kube labazathengisa phandle labo kwibhizinisi ihambe isiya phambili.
Siyabona njalo ukuthi bekulo dubo lokucitshwa kwamagetsi mahlayana. Solunjani ke lolo udubo? Yiziphi ezinye ingxaki elidibana lazo emsebenzini we?
Amagetsi ethu ayahamba kakhulu okuthi acine affect business kulabo abathengisa izinto ezingathi ziyabe zifuna amagetsi umqando ezabe zifuna ukuthi kube le lighting njalo noma sikhuluma ngokuhamba amagetsi asekhwelile. So thina njenge-informal sector sokusiba nzima sikhangela njalo lohlupho lwamanzi. Thina njenge-informal sector amanzi sayasebenzisa kakhulu ngoba sigezisa kakhulu izinto zethu esiyabe sizithengisa izilimo siyazigezisa nxa zibuya zingena emakethi sizokuthiyeneyo sizozithwa namhla ngabala ma-detergents okuklina amanzi kwesi sikhathi uzokuthiwa namhla amagetsi ahambile so amadamu kapontshwa ngamanzi ukuthi efinyelele.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ebesixoxa naye ecingweni ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona eWashington DC.
Sibonga lapho uSithandekile Mhlanga obesethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba kasizweni ukuba uChris Gande kuliviki usiphatheleni.
Lichona njani izulwandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi ngiyabonga baba Gande. Ngiyabonga ukwamukelwa.
Ungasela ukuthi umumo unjani ngemva kwembiko yokuthi amalanga ukuthi amaphepha awokuhlala kumbe usebenza usemthethweni khona ngapha kwele South Africa asengezelelwe?
Umumo awutshintshanga baba Gande. Abantu nje kube lokuthabisa abantu okuncane ukuthi sokwengezelela. Nxa kusengezelelwa nge-6 months, i-6 months leyana abanye ama-employer athi wona ngeke sikusayinise i-contract e-6 months. Futhi ke bekwenza khona lokhu uhulumende senza lokhu i-Home Affairs ibingenzela ukuthi isiza abantu kodwa ibilokhuza ibiphendula ekubone kubhalwe ku-affidavit yalezi inhlanganiso ezihambisa uhulumende e-court. Yasibona ukuthi bakhulume ngokuthi isikhathi sibe sifitshane into ezifana lazo nalezo. Njalo balamacebo okuthi batshintshe i-immigration law ngokuphela kwawo nalumnyaka. So ke lokhuyana okuyinto ayisiyo into okungathiwa kumbe itshintsheni, yindlela yokuthi uhulumende angadliwa ku-court case le ezangena mhla ka-5 5 kusiya ku 7 October.
Manje ngasikhangela umumo wona lo. Bakhona yini osuzwile ukuthi bagcina bependuka ekhaya ngenxa yokuma kwezinto.
Iye abantu bayaphenduka ekhaya kodwa nje ukuthi kwesinskhathi kungabe kungaphuma ngezindabeni. Ungakhangela lapha ezindaweni esihlala kuzo abantu abaningi abasasebenzi. Abantu abaningi abasasebenzi abantu abaningi sebesehluleka ukubhadala ama-rent. So into abayenzayo kunje nxa sekusokungehlule ngithatha isikhomo sami ngingena ebhasini ngihamba. Bayahamba abanye abanye basasala lokho belethemba lokuthi enxa kungatshintsha ukuthi so ku-apply ka ngoba izinto abazifunayo ku-apply kwakhona zinzima kakhulu labaqhathi ukuthi baliphe lawo maphepha khona into ezifunekayo ziningi kakhulu futhi zinzima so labo bacina ukuthi baphephe ikuhlupho lwakhona umqhathi uyala kwesikhathi ukuthi akubhaleki so ke ngamafitshane yebakhona bahamba
ubona umumo walabo abathi bona abeZimbabwe basuke abafana labo Dudula unjani belokhu befuna yini ukuxotsha abantu beZimbabwe
yekulamalanga bathule kungathi nje kuthule yilokho abantu abangakubiza ngokuthi uneasy calm ukuthi kuyabe kungala kuthula loba kuyikuthi kungelamuntu ochayiwe kumbeni wenziwani ngoba okwenza bangathi bathule kube indaba yokukhuluma ngamacourt even ale operation Dudula ibingathithi layo ifuna ukuthi iyefaka amaloya abo nxa kuzakhulunywa indaba le ehanjiswe ecourt yiZimbabwe Immigration Federation lelo kuzenu lale iHelen Suzman Foundation labo Simba Chitani so ukuthi basamelele ukuthi bezwe khona kodwa ungachecka i-social media yikho lapho othola khona i-violence eningi ukuthi baye besala beSimba phansi ukuthi vele abantu bangavunyelwa ukuthi bathole amaphepha ngoba bayabambanisa ukuthi kuthi abantu ngama illegal immigrants labantu abalamaphepha uhulumeni afuna ukuba robha abancithe sebesenziwa ukuthi ngama illegal immigrants so lokho akukatshintshi lokho
wokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngivalelisa abalaleli ngokuba bingelela ukuthi linjani sithemba liyaphila siyabonga
lo ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.
Sibonga kakhulu lapho uChris Gande obexoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Sibufanele sibonge uNkonga nyongulo wethu. Sibufanele sibonge
Abafana bakogodlwayo lapha besipha ingoma abayithi nyongolo bengoma uJoshua Mqabuko nyongolo nkomo singekehlukanisa ihlobo wathi sikhangeleni njalo indaba ebezikhokhela abantwana besikolo seTeen World abayisithupha babhubhe izolo kusihlwa engozini yebhasi kwalimala phose abangamachumi amane 39
Umbukiso wesanganayi hlanganani walonyaka oqale ngolwesine kobulawayo ugqitshwe namhla aphatheke kuwo besithi uhambe kuhle. Ngesikhathi kunanzwa usuku lwabomama bemaphandleni le International Day of Rural Women namhla, iningi labo likhala ngokungalingani kwamathuba abo labomama basemadolobheni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngugeyino kumete sayiti.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.